kuya kwalaitha zauya kuya inonzi pre-election observer mission. Saka vauya kuzokongorora mamiriro akaita kunze maererano nenyaya dzesarudzo. Tsamba yamunoona yamakabata iyo tinangoti ndo chidimbu chezvimwe zvatavapa mukatarisa mugwaro medu tanga tichitaura isusu. Kuti pane imwe tsamba kana kuti maminetsi atanga tichitaura nezvavo mutsamba imomo akanyogwa namasoja akanyogwa nanavachiwenga pavanga vachiita kuu vachitaura ivo kuti vakaitira kuu kuti vanga vachiziva kuti vachadzinga mabasa kuti vangaita kuu vanga vaona kuti ZANU-PF ingangodyiwa maelection ari kuteera aya. Kuti vakaita kuu nokuda kuti vaiti mao veterans anga adzinga kubva muZANU-PF. Saka ndozvatanga tichivataridza tichiti vanhu vakaita seava kana vachiita kuu yekuti vangangodzingwa mabasa kana kuti vakuita kuu yekuti ZANU-PF inoruza election. Saka chinovatadzisa kushandisa masoja kuti ZANU-PF ihwine chii.
No, totarisawo kuti mushure megwaro ramanyora iri nezvamanga muchionesana navo izvi tarisiro yenyu kwavari inenge iri yokuti kudii?
Ava vanhu vanouya kungozoona havasi marefuri. Vanhu vanouya kungozoona vonyorawo magwaro vachitaurawo zvavaona. Saka vamwewo vanogonawo kuisa pressure kuInternational Community, vanogona kuisa pressure kunana SADC, vanogona kuisawo marecommendations avo kunana AU maererano nezvavanenge vaona kuno. Saka kuonesana ende tinenge tichiziva kuti ivo vakaisawo mazwi avo pamusoro pezvavari kuona muno kutsunyawo kwavanenge vaita kuchiona kunonzi atsunyarwa.
Ndizvozvo chaizvo. Ndopedzisira hangu nekutarisa kuti taonawo muchigunun'una nezvekuti ZEC haisi kunyatsotaura pachena kuti kuchange kuine nzvimbo dzakawanda zvakadini dzichange dzichizovhoterwa. Pane mutemo here unofanirwa kuvasungira kuti vave nenhamba inozivikanwa kuti pakati nepakati ndo pachange pachizovhoterwa kuti vanhu vose nevemapato vagoziva vasati vapinda musarudzo?
Hakuna mutemo unenge uchivaudza zvakanyanyonangana nemapolling stations. Asi mutemo unovati maelections anofanira kuitwa ine transparent manner, kureva kuti zvinhu zvavanoita zvese zvinofanirwa kunge zviri pachena. Handiti ka ndo mutemo zvaunotaura izvo.